manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo zviita 31 2017. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa mugore rinouya.
Ndichekutangisisa ndechekuti pane optimism iripo. Of course, it's guarded, it's a bit cautious. Vanhu vakawanda they are cautiously optimistic kuti mareforma ari kutaurwa nehurumende akakwanisa kunge achiimplementwa zvinogona kuimprova economy.
Mumwe wevechidiki veMDCT uyo ari kuda kukwikwidza musarudzo Sakanzura gore rinouya anoti anotarisira kuti gore rinouya kuchange kusina mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Nhasi tichakupai zvinotarisirwa nevateereri veStudio 7 mugore rinouya ra2018. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa. Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti vanhu vakatambura zvakanyanya mugore ra2017 nekudaro havafanira kutambura zvakare muna 2018 kunyange hazvo matambudziko acho asati agadziriswa. Mugore rino riri kupera nhasi zvinhu zvakawanda zvaiitikawo zvinosanganisira kunetsa kwemari kusanganisirawo mabond notes ayo akanga aunzwa nehurumende senzira yekurerutsa nayo dambudziko iri. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Chitambara patarisiro yegore ra2018.
Ndichekutangisisa ndechekuti pane optimism iripo. Of course, it's guarded, it's a bit cautious. Vanhu vakawanda they are cautiously optimistic kuti mareforma ari kutaurwa nehurumende akakwanisa kunge achiimplementwa zvinogona kuimprova economy, zvinogona kuwandudza economy. But gore rinouya igore remaelection. Normally maelection anonzo ma-uncertainties zvinogona kuaffecta nyaya dzeconfidence. Zvoita kuti vamwe vemabhizimusi, vamwe vemainvestor vanga vachida kunza mari vombomira kusvika pane clarity maelection ko even after maelection. Saka panogona kuita wait and see attitude on the part of my international investors. Vada vatanga vaona kuti zvichabuda sei musarudzo. Although akawanda vanenge vaine mapozisheni anenge vatora zvayo kuti maybe batteries ndo richakunda, maybe mutungamiri achange achidzoswa, but pane maanserendis aripo anogona kuaffecta confidence. So I think maondero andinoita ini basa zhinji, basa guru in earnest, mareforma zhinji anogona kuzonyatsa kuchifamba nenzira yatine tichitarisira after my election.
Kuyawo panyaya yekugadziridzwa kana kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika, tingaona here vemakambani vekunze vachiuyawo kuzotanga mabhizimusi munyika?
Haringo redi pane masignals aunzwa, for example nyaya yeindigenization ano incentivize maforeign investors. Ende hurumende ine vamwe maprojects ayanga yatanga ekuda kuwandudza nyaya dzeinfrastructure in general. So ndirikutarisira kuti takafambisa sarudzo dzedu zvakanaka gore rinouya, mainvestor achauya, foreign direct investment ichatikwirirei zvakanyanya. I think especially my institutional reforms akanaunzwa aya emaparastatals nemamwe mapolitical reforms, I think akafamba zvakanaka, pachava nekuwandudzika kweinvestment munyika iro gore ratatarisanari, especially after nyaya dzemaelections dzapfuura.
Vamwe vanogara vachingochemawo nenyaya yezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. mitemo yakaita sana zidera nezvimwe zvakadaro vachiti ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutarisa kuti nyika ivane vekunze vanoda kuuya. Mutemo iwoyo unobata here vanhu ivavo vanenge vachida kuuya kuzoita mabhizimusi munyika?
Mutemo wezidera wanga uri kungoafekta maglobal financial transactions pakati pemabhengi emunomo anenge achida kuitidzanawo nemabhengi ekudzimwe nyika nekuita facilitate international payment. But atingatori zidera toti ndo scapegoat. I think masanctions mazhinji takatozviita imposed, atingati internally imposed or induced sanctions through our own acts of omission and commission, kuburikidza nenyaya dzana corruption, nyaya dzestate capture, nyaya dzemismanagement yemaparastate tao. I think masanctions atatozviita imposed on ourselves.
Ko remangwana revashandi muna 2018 unoonawo rakamira sei, Dr. Achitambara?
I think upfumi hwatanga kuwandudzika chaona even investment imwe inge ichicreata employment but asi zvinhu zvinogona kuitika yatingati in the immediate or in the foreseeable, in the short term, but I think zvinhu zvinenge zvita a bit of time to fully be actualized. But yeah, I think in the medium to long term takamhanya nemareform ekusimbaradza mainstitutions yedu, ekugadzirisa political image nepolitical environment yedu. I think zvinhu zvichanaka zvakanyanya kunanzi.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare nestudio 7.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6am kuseni kwega kwega na2pm masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha7pm mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency, pa4930 shortwave, 15580 shortwave ne6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na6am, 2pm na7pm manheru ega ega. Musakanganwe.
Mumwe wevechidiki veMDCT vaNelson Mukwena vanoti vanotarisira sarudzo dzisina mhirizhonga sezvakare zvichiitika mune mamwe makore adarika. VaMukwena avo varoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya sakanzura weWard 10 kumarondera West vanoti kana vechidiki vemapato ose ezvematongerwo enyika kusanganisira bato ravo reMDCT neZANU PF vakanzwisisa kuti mhirizhonga yakaipa, vanoona vabereki vachivhota zvisina dambudziko. Ngatinzwei hurukuro yataita navo muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki.
Gore ra2018 yatiri kuenda kuelection, kudai election isina mhirizhonga, kudai election ichaitwa free and fair, isina vanhu vanokanganisa kuita sarudzo.
Asi kando zvinogarowanikwa munguva dzesarudzo vaMukwena kuti mapato munonongedzana kuti iri riri kuita mhirizhonga, iri kuita mhirizhonga, izvii zvingaitwa kuti mugadzirise dambudziko iroro kuti risaramba richibuda gore roga roga?
Ndinofungidzira semayouth, kana tiri mayouth vane vhizheni, vakuona kuri kuenda nyika, nyika iri kuenda kupi, tiri kubva kupi, edzi yedu yeyouth haisi edzi kuramba tichiovana nevanhu kana kunzi ZANU nemunhu wemDC varovana. Tinofanira kune tichoshanda tese, ivo vachiita zvavo, vachiita zvavo, tichogara pasi kuti tiri kuramba chinonzi violence. Hatisi kunda vanhu vanobhutisira vanhu, because violence yakatanga nemayouth yakuita kuti anamai nana baba kana vangaida kusapota even MDC ZANU PF vachagone kubuda. Saka isi kuti kana ari mayouth and focus ekuronga kuti nyika igofamba sei, tichiri nemhirizhonga ende tiri kudai election in free and fair election.
Imi muri kutarisirawo here kukwikwidza musarudzo idzo dzamuri kukurudzira kuti dzinge dzine runyararo idzi?
Mumarondera wese ndikutarisira pamondora kuzvidzandisitarisira milao kuti ndomandidzori kushanda izvizvi tivanhu varedisei vaiei.
Asika batorenyi imire MDCT makapinda mubatanidzwa MDC Alliance munozotarisira here kunge muchibudirira kudongwa kuti mumirire kuve kansela?
Kana ndasarudzwa zvarongwa kuti MDC Alliance yatimba kuti hatina problem nazvo. Kuti agenda iripo haizve kuti MDCT kana kuti yakunzi MDC chakatine konzo tikakubisa rezhimu yatati yava mugabe nevamunanga saizvo ndoyatikofokasa kuti ibve nyika ifambe zvakanaka.
Zvii zvamuri kuita zvakananga nebudiriro mudunhu menyu pari zvino zvokuti vechidiki vanogona kukutarisai vachitaiwa? Ngatisarudzei vamukwena.
Ndaane almost 6 months ndiri pagraund kubva tisakakurira kuti vanhu vaive vanorejesta vota masabhuku vaibhadharisa mari. Ini ndaitaa by all means kupa service delivery kuvanhu ndine maupdatesisem ndichipa vanhu door to door munhu wese ngaaende anorejesta ndisingati voterai MDC. NPF votai ndiyongaba asisi vanhu ngavaende vanorejesta. Go and register to vote. Ndobva ipapo programu yandabva kumashure ndichiita ndikuita mabhora ndikuita matournament evakadzi mabhora evarume every weekend ndinichiita programu nemaiyi.
Zvii zvamungatarisirawo kuti zvingave zviminga mupinyi?
Kana ndakasarudzwa nevanhu handitadze kubudirira bhozi ndiri kushanda pagraund ndichitaurira vanhu manakiro akaita MDC Alliance yacho.
Ndevapi vamuri kushandawo navo vamwe vari kukubatsirai mabasa amuri kuita?
Ndiri kushanda nemayouth ndiva ndinoshanda navo pagraund nemadzimai nevakuru madhara iyo mama old age yekana ndikushanda navo kwese paitorejista vanhu ndaita dot dot nemachembere vamwe vasati vakwanise kufamba taivatakura nemotikari dzisipoita vavhotere MDC vanovhoterani but aida kuti varejiste ndaivatakura nerori vachaenda kurejista kunovhota bcause vamwe vachikwanise kufamba mugadambudziko challenge yekumamusha wadzi inenge yakakura edistance nepainge pane police station saka taitaya kuti munhu wese awane mukana wake wekurejista agosarudza utungamiriri hwaanoda asingatizirwe.
Mashoko amungasiyira vanhu veku Marondera West kudunhu kwenyu?
Ini mashoko andinotaura Marondera West seyouth movement nekuti isusu seMDC Alliance hatisi kuzotendera vanhu vachaita violence Marondera West. Tine makore akawanda tichibva kumashuroko election yemarondera West haifambe zvakanaka vanhu vachigututirwa vanhu vachirara musango. Saka this election yatitende ya2018 tida election ndiiese tichida vanhu vachavhundukira vanhu ende tichamira tichimira tichidifenda vabereki vache ivavo kuti hakuna munhu anobhundukirwa. Takaitika previous week iyo ndakaenda kumusha kwaitambirwa mbeu yechimagare mapenda iyi ndakatanga kuti yauya pano yamboya iri ngani chekutanga sanitize kana chipiwa vanhu zvinhu zvegovernment vanhu vari vateka sanitize iyoyo haitambirwe chinhu pamberi nezanupf vanga vakuti pamberi nezanupf nonono aienda panapa takaiana tikutaura nyaya yekuti vanhu ngavapiwe mbeu dziri transparent aza munhu wemdc munhu wezunde ngaapiwe mbeu bhozi vanhu vari kubatirwa mari dzavo mabasa mbeu ndeyegovernment haizive sanupf.
Ava vanga vari mumwe wevechidiki ari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya vaNelson Mukwena vari parunare kumarondera West neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-909 AM, pa-4930 kana pa-15580 ne-6080 kHz pa-shortwave. Muchikamu chedu chechitendero, nasi taita rombo rakanaka rekutaura na Reverend Dr. Levi Kadenge, vanodzidzisa pachikoro cheUnited Theological College muHarare. Hurukuro yedu yakatarisana negore dzvara 2018.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Jesu simba rangu
simba rangu.
Ndinzirwa Reverend Dr. Levi Kadenge ndinodzidzisa paUnited Theological College anodzidzisa vafundisi vemachechi anosvika 7. Saka tinoshuvira vanhu kuti vave negoredzva rakanaka, vapedze rino zvakanaka, vapinde mune rinouya zvakanaka, nokuti vakada kunyanya kufarisa vanogona kutadza kuripinda, nokuti zvinotoda kutongotarisa mativi ese kuitira kuti tipinde tese tisawana watinosiya kuno kunze vongo vanenge vachirwara ngavarware zvavo asi tinenge tichishuvira kuti dai vakapora tikasvika navo mugore rinouya muzvakanaka ungava mufaro wedu kuti munhu wose asvike mugore izvi
tichitarisawo zvakare Reverend Dr. Kadenge tinoona kuti iro ratakupedza gore ra2017 igore ranga rakaomera vanhu zvakanyanya mungava munyaya dzezveupfumi munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zvakadaro zvii zvamungatauraw pamusoro pegore iro ra2017
ya ranga rakaoma zvikuru zvokuti vanhu vakaparapata chaizvo kuti vararame mugore iri tinongotenda kuti takaburitswa mugore iri kunyange zvanga zvakaoma zvazvo kudai asi chatinonyanya kufadzwa nacho ndechekuti vanhu vose vakakwanisa kuita zvavaida kuita kunyange zvanga zvakaoma asi mazimbabwe nokuita kwavo vanoshanda zvokuti hapana chisingaiti sokuona kwedu nemabatiro avanoita munyika muno vanobata zvikuru kwese kwese kwavari kungava mhiri kungava kuno kungava papi vanoshanda zvinoyevedza chaizvo zvokuti tinozviyemura nevanhu vose kunyange nevari kukunyika dzavo idzodzo vanoyemura kushanda kune vazimbabwe
tichitarisawo pakumira nechitendero Reverend Dr. Kadenge munoona vana vezimbabwe vari vanhu here vakakwanisa kunge vachimira nechitendero kunyange zvinhu zvakaoma kudaro
chaizvo chaizvo nokuti chatinoona kukura kwemachechi kukura kwenzvimbo dzinosanganikwa vanhu vachirumbidza mwari hatimboona pachishota kana kuderera kwounhengo saka izvo zvinotifadza zvinoratidza kukura kwechitendero vachingoisa mwari pamberi muzvinhu zvavo zvose saka zvinotifadza izvozvo kuona rudzi rwedu ruchingokwirira nyange mukaona kune dzimwe nyika kwavakaenda vane masangano avo emachechi anobva kuno kumusha havana kuda kuasiya vakasikopinda muvanhu ivavo vakava navo vakaenderera mberi nezvitenderi zvavo saka izvozvo zvinotifadza kuti kwese kwese muzimbabwe kwaanenge aenda anoda kutora chitenderi chake achifamba nacho
shoko ramungaoneka naro gore ra2017 muchipinda naro kusvitsukidza vana vezimbabwe nevese vakateerera kupinda muna 2018 richibva mubhuku dzvene nderipi Reverend Dr. Kadenge
tinofara zvikuru kuti mwari uchatiyambutsa mugore iri tichifara kuti iye mwari anotiona anongotiitira zvakanaka nguva dzese panguva ino yatinorarama tinoziva kuti iye mwari wakatidzidzira kuti anoziva zvaanoita nezvinezvi anotipa uchenjeri neungwaro muupenyu nekutionesawo zviriko kunyange zvisiko tichingomurumbidza mwari iyeye munguva dzose saka ndiwo mufaro wedu iwoyo watinosiya gore rineri tichienda mugore rinouya iye mwari anoziva anotichengetedza achitipa kunyange upenyu hutsva mune ramangwana haana kumbotisiya tiri toka anoramba ainesu achifamba nesu kwose kwatinoenda saka ndo zvatinongoshuvira vana vezimbabwe mu2018
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Kadenge
kanisi tinotendawo uve negore rezvakanaka thank you
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Levi Kadenge nekuwana nguva yekutaura nesu Dr. Levi Kadenge vanodzidzisa paUnited Theological College muHarare iye zvinotombonzwa kubva kuna Evans Zininga westudio 7 muhurukuro yaakaita nevateereri vestudio 7 kuti tinzwe kuti vari kupedza sei gore ra2017 uye kuti zvii zvavanotarisira muna 2018
hello ndiri kunzwai
kana ini ndiri kukunzwai mukoma wangu zvakamira seiko kwamuri muri sei sei mwana wamai
ndirinanininiuri seiko ikoko hai ndirinanipanapa pajosa
pajoza apa, pari seiko pajoza?
Pari nani kupisa chepe, no mvura, eh?
Makari tamba seiko Christmas zororo iri, gore jara, tatarisa iri, makaturongera zvipiko?
Gore java, apana zvizhinji zvatakaronga, hatichangonoendawo zvedu kunorigarira tiri pachecha.
Muri kuenda ku-all night prayer.
Yes, tinenge tiri ku-all night prayer, yese.
Nana papa here muchirova macrossover.
Ya, tinenge tichirova zvedu nana papa ivavo.
Aiwa, hazvina kuipa izvozvo. Tinokutendai nekupinda muchirongwa. Kana muine hama neshamwari dzamunoda kukwazisana nadzo nhasi, sunungukai zvenyu.
Ya, ndinoda kukwazisa mama vangu vanovaivo Rebecca Maruta vari kutungisa.
Ndo vega here, hamuna vamwe?
Vakawandisa, ndichiruta.
Alright.
Ndozokwazisawo sekuru vangu, sekuru Bhuka vari ikokoko kuchitungisa. Then ndozokwazisawo mafriends angu anosanganisirayo Tatenda Mukwereza, Tatenda Masona, Peter Nemaonga vandakadzidza navo paseke one hike kuchitungisa. Then ndozokwazisawo macolleagues angu andinoshanda navo kuno South Africa kwandiri. Vanova ivo Muneri Marine, Innocent Chegenyu nevamwe vose vanondiziva.
Aiwa, tinotenda. Imi maita basa magona, imi mapinda muchirongwa mukakwazisa hama neshamwari, mopedza gore zvakanaka nai, mova ne2018 yakakomborerwa.
Maita basa chaizvo, kana neimomoni nguva yakanaka ikoko.
Zvakanakai, tinotenda. Mukoma Munyaradzi.
Halo, makadini?
Ndinosimba mukoma wangu, muri sei?
Tiri raiti.
Zvakamira wani-wani iko kwamuri. Muri kupi kwemimi?
Tiri paJohannesburg apa.
Johannesburg.
Ndakakubata.
Hanzi kudii, makabatwa nezvinhu here?
Takabatwa nezvinhu, takabatwa basa, rakabata.
Aiwa, tinotenda, tinotenda. Muri kupemberawo seiko Kisimusi gore dzvara uya here? Makatirongera zvipi?
Aiwa, zvese zvakarongeka, zvakarongeka, asi zvinorongeka mufaro chete. Ndoda kutanga kukwazisa nhengo dzedu dzestudio 7 listeners club dzestepzit. Aiwa, tiri kunakirwa pagrupu pedu apa, tichikurukura, tichikurudzira vamwe kuteerera mhepenyuro kuti vanzwe shaumarizeza kumusha uku.
Tinokutendai mukoma nekutirangarira, maita basa.
Tinadzo, tiri nhengo dzetine club yedu yevateereri, club yedu yevateereri. Aiwa, tiri raiti. Ndiroti ngava dzechrismas negoredza zvakanakisa sereri.
Handitika. Aiwa, tinofara mukoma nekutirangarira kwamunotiita uku, nekuti kana imi musipo nesu hatipo. Saka kana muripo kudai so, aiwa, tinobva tanzwa kufara.
Then ndoenda kugokwe kwa chireya uko, vese vatinotamba navo, vese vana Victor Germani, vana Elfas Rashai, vanani vese. Kuti aiwa, ngatipinde mugoredza, takafara chaizvo, takatarisira zvinyowani kubva kuna Mwari.
Right.
Kubva tafara zvemune goredza iri.
Aiwa, imi maita zvakanaka, imi mapinda muchirongwa. Nemiwo mukoma, tobva takushuvirayo goredza rakapenya nai.
Ndinotenda, ndinotenda, ndinotenda nekundipa mukara.
Zvakanakai mukoma, mova nezuva rakanaka. Tatenda. Tiri kunzwa hama neshamwari vari kupinda muchirongwa, vari kufara, vari kutiudzawo zviri kuitika kwavari, vachikwazisa hama neshamwari tichiti goodbye 2017. Tiri kuramba tichiwana vamwe vari kuda kupinda muchirongwa. Alo, muchirongwa.
Halo, makadini?
Ndinosimba, makadiko mukoma wangu, zviri sei sei?
Zviri nani-nani hazvo, tiri paHarare.
PaHarare, paSouthbury apo, havarari, zita rekudhara. Kwakamira seiko kuHarare?
Awa, kuHarare kuri nani zvako, despite kukwira kwemaprizes, but tiriko.
Maprize hanzi akwira here? Chiko chanyanyo dhura mukoma? Chingwa here nedoro? Ndo zvatiri kunyanyonzwa kana vachichema nazvo.
Zvinhu zvese zvakakwira.
Yes.
Flour, sugar, rice, zvese zvakakwira.
Ai. Zvinotodhleiko, todhlavhu here nhaye vakomana?
Ameno vamunangagwa vakakuti kungoti nokutanga kukwira kwezvinhu.
Saka muri kuti ndo vakakwidza mutengo here nhaye mukoma?
kana munhu uri president zvichikwira everyday, itadza kuta zvakakwira, itadza kuadresa zvinoreve izvi.
Aya, kwakaipa mwana wamai. Ndovimba kwavari vakateerera vari kuzvinzwawo kuti aiwa, mhuri yavo ndiyo iri kuchema chema iyi. Vari kurwadziwa nekuti zvinhu zvakwira nai. Amuna were amanisha mwari mbiri nhatu dzamunodawo kupasando nhasi muvaitewo happy happy kakwavari uko.
Aya ndodawo kwazo hama dzangu dziri kumari kuzvina achazvinoto vhotorani ndavhotora mai vangu maita kawira. Ndodawo kwazo maita kawira nababa takawira nevanini navangu Mauvin nevana vangu Messi Vanessa na Valeri.
Right. Ndoda kuva tichi.
Ndine vangu vandinaye panapa ndoda kungwazisawo futi.
Aiwa, mabama vakwaisa vari padhuze, tauraika nezita vabve vafarawo kuti aiwa ndataurwawo pana dedhi paradio.
Ah,
mapedza. Mapedza imimi. Right, mukoma, ndokutenda nekupinda muchirongwa maita basa.
Tinotenda mutoro wedu wenhau Ivan Zininga, uyo anga achitaura nevateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana pamusoro petarisiro dzavo mugore dzvara 2018. Iye zvino tokupai kambo tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu kabva kangotipinza magumo egore ra2017 tichitarisira kupinda mugore ra2018. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa. Mumwe wechidiki weMDCT uyo ari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya Sakanzura mudunhu reMarondera West anoti anotarisira kuti gore rinouya kuchange kusina mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Manzwawo hurukuro yataita naReverend Levi Kadenge pamusoro petarisiro yegore rinouya ra2018. Anokushuvirai gore rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti tosangana zvakare muna 2018.